A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on October 18th, 2019. And this is Live Talk. My name is Chris Gande.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about the ever-rising cost of living.
And to join this discussion, please phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930 and 15460 kilohertz short wave Monday through Friday at 8 p.m.
And on the internet, you can also reach us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and for Ndebele, www.voandebele.com.
Thanks once more for joining us. You are listening to Studio 7 Live Talk. This evening, we are talking about the ever-rising cost of living that has impoverished the majority of Zimbabweans.
When President Emmerson Mnangagwa took over after a bloodless coup in 2017, the price of bread was 19 cents. But today, a loaf of bread costs $15, in some places 16, in some places 17. Just one example of the sharp rise in prices of basic commodities that have continued an upward trajectory since Mnangagwa took over.
But Mnangagwa, whose government has accused some business people of sabotaging the economy by raising prices, has threatened those retailers who are raising prices that he will take stern measures against them. Let's hear what he said.
Chopinda munyaya yema price. Arikungo kwira. Kwandino famba andino vunziwa. Kunzinai murambu. Magambo tera kuti mune shamwino munyu iripi kana baba vane vana vavo vanombopopota ukazobona vorova mwana anenge anyanyisa unotanga wati ukadai ndokurova ukadai ndokurova iyo ramba achita tasvikapo kuti zvino deshamu yachirova.
That was President Emmerson Mnangagwa threatening retailers who raise prices yesterday.
But businesses have complained that the country has no foreign currency and the economic environment is not enabling.
Consumer rights groups and labor say a family of five now needs upwards of $6,000 per month to buy basic consumer goods. Yet on average, a worker gets less than $1,000 per month.
And the current state of the economy has led to many workers failing to go to work because despite prices rising on a daily basis, wages have largely remained stagnant.
To join the show right now, tell us about the hardships that you are facing and what you think should be done to turn things around. Please note that we are live streaming this show right now on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Ndebele, and VOA Shona.
And for those that are just joining in, like we said, we are now live streaming. So please join in the conversation. And you know what to do. Share our feed when you come on the program, Chris.
Yes, and if you wish to join the show, you can phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll definitely call you back. And our WhatsApp number is +1-202-465-0318. Yebo, zulukandaba siyadibana njalo kuhlelo Live Talk. Lamhlanje ke sikhuluma ngomumo wezomnotho elizweni. Abantu abanengi bekhala ngokudubeka besithi hayi abasenelisi, into ziyaqonga nsuku zonke mihla ngemihla. Isinkwa ebesithengwa nge-90 cents ngeminyaka emibili edluleyo lamhlanje sesifika $15-16 ukuya edolobheni usuka emalokitshini ukuthi ungene nxa ungayiso Zupco usiya emchoveni imali yakhona la isiqansile sidlula ama-$6, $7 kusiya ngokuthi uya ngaphi. Ezitolo lapha sokunzima, abanye bayangena baphume umuntu elengisa izandla ngoba hayi intengo yakhona bathi hayi ayisayenzi. Marvelous.
Mm-hmm. Kuneo vachangobva kupinda mchirongwa tinokuchingamidzai. Nasi pachirongwa chedu cheLife Talk tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu nyanya panyaya dzemitengo. Sekunzwa kwamamboita tambokuridzirai mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachitaura ivo panyaya yezvavari kuti ivo zvingazoitike kune avo vari kuramba vachikwidza mitengo. Sekutaura kwataita zvakare pakapinda vaMnangagwa pachigaro muna 2017 chingwa changa chiri pa 90 cents less than a dollar. Asi pari zvino vazhinji vari kuti ivo chingwa chiri kuwanikwa icho chiri pa 15, 16 ne 17 dollars. Vazhinji vari kuti pari zvino muri dzavo hadzichatoziva zviya zvataimboziva kuti muri dzinokwanisa kunge dzichinwa tea, dzozodya lunch, dzozodya kudya kwamanheru. Iye zvino tiri kuona kuti muri dzinogona kuwana kudya kamwe pazuva. Saka ndo zvimwe zvatichange tiri kutarisa kuti imi muri kuzviona sei zviri kuitika izvi, kwamuri ikoko kwakamira sei. Asi pari zvino zvakare imo muno muWashington DC mine misangano yeWorld Bank neInternational Monetary Fund iri kuitika pari zvino, uko kuri kuzeyewa nyaya idzodzi dzemari. Saka ndakaita rombo rakanaka kuwana mukana wekutaura negurukota rezvemari Vantuli Ncube tichivabvunza nyaya iyoyo yekuti nyaya yebond note iri kunetsa vazhinji, nekuti vazhinji vari kuti pavanomuka vanenge vachifunga kuti chingwa chiri pa $15 voenda kuchitoro vosvika chapa 17. Zvinoreva kuti bond note inorara iri pane imwe price mangwana yomuka pane imwe. Hatichida kunzwa kuti pane zvichasanduka here, regai tinzwe kuti vakati chii.
Vancube muri muno muWashington, mafambirei kunoku?
Ndava kuzoatenda mameetings eku IMF na World Bank, maannual meetings. Rikurukuria nenyaya dzemari dzeupfumi dzeeconomy to see how Zimbabwe can benefit globally from its partners.
Munoona pane chichabuda here tichitarira mamiriro akaita zvinhu munyika pari zvino?
Oh yes, no, chichabuda zvinhu zvakawanda in the sense that we'll get the support that we need to undertake and complete our reforms. That's what we've come here for.
Asi vanhu vakawanda vari kuti dai Zimbabwe yachinja mapolicies akawanda panyaya yezvemari, munoti ine izvozvo?
Zviri kuchinja bit by bit. Zvicha stabilize. People should be patient. Things will come right. We cannot undertake reforms and expect instant results. It will take time, but zvicha stabilize.
Pane nyaya zvakare yemabond notes iri kushusha vazhinji vari kuti kosei musiri kudzokera kuma US dollars pari zvino?
Oh, mabond notes ka icurrency yedu ndo Zimbabwe dollar yedu tinayo, tofanira kuidzigira. We should be use it and support it. Isisi kuhurumende to be support our everyone should support it. It is our currency.
Asi iri kushanda here pari zvino? Muchitarira mamiriro akaita zvinhu kuti pakatanga nyaya yemabond notes yange ichinzi 1-to-1 asi zvinezvi vazhinji vari kuti hazvina kumira zvakadaro.
Well, 1-to-1 yange isingashande. Because there's no way bond note was 1-to-1 to the US dollar in terms of value. It was constraining our economy. Our industry couldn't compete. We're deindustrializing. Zimbabwe needed a more competitive and weaker currency. So it's good, but it is weakened, but the issue now is stability.
Apo tanga tiri kunzwa kubva kuna Vantuli Ncube vanova ivo gurukota rezvemari. Takaita rombo rakanaka zvakare kunge tiine hurukuro nemumwe womutevedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, amai Lynette Karenye Kore vari kuno zvakare kumisangano iyoyi IMF neWorld Bank. Regai tinzwe kuti ivo vari kuona sei nyaya yezviri kuitika iko kuno.
Ndini Mai Karenye, ndiri kuno kuWorld Bank kuWashington DC.
Maona misangano yakamira sei?
Misangano ndaona ichimira zvakanaka. Ndaona zvizhinji kuti senyika tichiri kure. Tinotoda Mwari kuti atibatsire kuti tisvike kune zvimwe zvakuitwa nedzimwe nyika.
Zvizhinji zvamuchapakurira vari kumusha vakamirira pari zvino?
Zvandichapakurira vari kumusha ndezvekuti tinofanira kuchinja mapolicies edu ekuti zvii zvatinofanira kuita. World Bank iri kufanda maprograms akawanda evanasikana, emadzimai ari kupinda into entrepreneurship kunyanyanyanya vasikakadzi vachiri vechidiki. Saka chandaona ndechekuti maprograms iwayo tiri kufandwa senyika, asi nyaya yemapolicies edu ndo ari kutadzisa kuti zvinhu izvi zvizoonekwa uye zvizoratidza kuti tine zvatinopiwa nana World Bank. Chaakudiwa ndechekuti tiite make sure kuti sema MPs tiite make sure se MDC kuti taita come up nema alternative policies kuti nyika yedu izo implementa zvatinoitirwa ne World Bank nyika igofamba.
Munoona zvichizotambirwa here izvi?
Zvandinoona ndezvekuti haizi nyore kuti ZANU PF izotambira zvinhu zvakanaka, nekuti ivo vane zvavanoti zvakanaka, asi chandinoona hapana zvazviri kunakira nyika. Ndawao nenguva yakanaka pandapinda vamuturi vari papanel vachitaura zvavanoita kuZimbabwe. Ndatoti nechemumoyo ndikaseka ndikati chikurukuru ndechekuti kana munhu akanzwa musoro anofanira kutaura kuti ndiri kurwadziwa nemusoro ndokuti ubatsirwe. Asi zvavaita nhasi munhu ari kurwadziwa nemusoro asi ati ndine mudumbu muri kurwadza. Saka zvoreva kuti nyika yedu inoramba iri kumashure, inoramba ichiwana kusabatsirwa, nekuti kune vamwe vanototi Zimbabwe zvinhu zviri kunaka mushure mekunga vanhu vataura zvinhu zvisiri izvo zviri paground kumusha. Chandingangoda kutaura ndechekuti vamutuli vataura kuti ivo vari kuda kubudisa, vari kuda kuvaka industry 12 billion industry nechekuita nezvemaminerals. Then ndaseka ndikati zvogoita sei? Ko ivo 15 billion yakamboshayikwa ichazenge ichizopinda papi? Uyewo zvavangada kuita ndivanani vangada kuya kuassociata nenyika isu tichitombotaura kuti munyika medu tine mari dzinokwanisa kushayikwa dzemaminerals? Uyewo sehurumende tinongotora maminerals achienda ari raw, asina kana finished product inobudisa mairi. Saka zvizhinji zvavataura ndanyatsogutsikana kuti dambudziko rinoti Zimbabwe irambe iri mukushupika ndeyekuti tinovanza urombo hwatiinahwo vari kumusha vazhinji vachitamba.
Mawana mukana wokutaura here navanhu kana kubvunzawo mibvunzo?
Mibvunzo panga pasina mibvunzo, ivo ndo vanga vari papanel vachitaura maringe nezvavanoitawo semaministers. Kunewo vanga variko maministers aitaura nezvekwavo. Ndatofarira minista wekusomalia ataura iye pache zvake kuti kuti nyika ive nerunyararo ndokuti zvinhu zvifambe. Akatotaura zvakati good governance ndo inoita kuti nyika ifambe. Paapedza kutaura ndatofunga kuti kuda vamuturi vachataurawo kuti good governance ndiyo iri kudiwa muZimbabwe, asi ndaona vasina kuzvitaura.
Aiwa, apo tiri kunzwa kubva kuna amai Lynette Karenye Kore, vanova ivo mumwe wemutevedzeri weMDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa, vari kuno kumisangano yo International Monetary Fund ne World Bank iri kuitirwa imo muno munhu Washington. Kunavo vachangobva kupinda muchirongwa, tiri kutarisa isu mamiriro akaita zvinhu munyika, nyanya panyaya pekukwira kwemitengo. Pindai muchirongwa mutipowo kuti kwenyu kwamuri ikoko kwakamira sei uyezve zvii zvamuri kusangana nazvo. Chris.
Yes, marvelous. We are now being joined by our first guest, Mr. Efi Lela Ncube. Mr. Ncube, welcome to the show.
Oh, thank you. Good evening.
Yes, first of all, before we get into the show, can you give us the proper title of the organization that you represent?
It's the National Consumer Rights Association, and I'm the advocacy and campaigns advisor in that organization.
Okay, thank you so much. Mnumzana Ncube, ungasitshela wena ukuthi umumo unjani lezi nsuku ikakhulu sikhangele ezitolo lapha lentengo?
Ilizwe libi okumangalisayo, sikaze sihlangane loku nje selokhu kwaba ngu-2008. Akusathengeki lutho, abantu sebelala bengadlanga, isinkwa akasithengeki, akuthengeki isawuti, akuthengeki ishukela, akugadeki izimoto, akubhadaleki school fees, akuyeki ezibhedlela. Akunanto eyenelisekayo leyodwa ebantwini engathi mina 99% yabantu beZimbabwe. I-1% yesuthayo ebusayo ehlezi kahle ebuya iseba futhi ngokuba sibulawa ibusela, sibulawa yikudula kwezinto njengoba sithengiselwa yibo bona labo futhi ababuya babe babasibusayo. Kuphakathi kosizo olunye olubi kakhulu olungafanelanga siluvume luqhubeke njengabantu beZimbabwe. Kumele sithi uphelela lapha, sekuhambe kwaba kude kakhulu, kwakungasayi phambili.
Okay. Now, Mr. Ngube, we understand that you have some figures that show that a family of five needs more than $5,000 per month. Can you elaborate on that?
Yes, certainly. When you calculate the basket of a family of five, you realize that it is at least $5,000 US dollars. Zimbabwean dollars, that is in bond notes, depending on the contents of the basket itself. Sometimes it can rise up to $8,000 or so, as I say, depending on what you have included there. But in the main, what you put in the basket are basic commodities and services. You just include transport, you include your food, your bread, your mealie-meal, your meat, and so forth. You realize that meat is costing, quality meat is costing upwards of 100 Zimbabwean dollars. If it is cheap, it will be $90, $80 a kg. So you are already talking about, supposing you need 20 kgs of meat a month and it is costing $100 a kg, it's already on 2,000. You can imagine. For that kind of a family, it then goes up to 8,000. But for those that we calculate using the most basic minimal requirements of sustaining a living, then it goes just about 5,000. Those would be people who are living basically on vegetables, who are paying day school fees, who are not who are not seeing private doctors, who go to public hospitals and so forth. For either of those people, the life is unbearable. It has gone beyond whatever you have seen in recent years. Everything is priced beyond what people can afford, the majority of people can afford. It's tremendous. It's unbelievable.
Mm-hmm. Thank you so much, Mr. Ngube. Please do stay on the line. Marvelous.
I what name Tererodi Wokutanga. Mkoma Raymond, tinokuchinga mizai pachirongwa.
Magadi yenyu.
Aiwa, tiri wadi tukutaona nemi muri kupi mkoma?
Ndiri ku Mount Darwin.
Ku Mount Darwin kwakadii iko? Tambotora nguva tisatambonzwa vari ku Mount Darwin kwakadii mkoma?
Ku Mount Darwin kuri kurwadza.
Tipeiwo mamirira akaita zvinhu ikoko panyaya yezvemitengo nezvimwewo. Muri kurarama sei zuva nezuva?
Kunoku hatisitorarama zvakanaka semunhu wamuritotaura naye atori mucivil servant zvokutoti tatinoti kapei kacho kapinda nhasika panangopinda musupamaketi hombe iriko kuMount Darwin ndokunga $600 ndabuda nekapepa bhegi kadiki diki zvekuti maretsi acho kaari kutodhiliwa nawo hatisitoziva kuti ari kugadzirwa naani
pamapinda umumatenga chii uyezve zvava zviri kuita mari uyezve mhuri yakakura sei
Mhuri ine vana 4. Zvinhu zvandatenga ndakwanisa kutenga 2 kg chicken yemakatsi inoita $130. Then 2 litres yemafuta ndazoonawo makaita kunzi makachipa iri kuita 80. Saka ndatenga anenge 2 litres. Then iwo ndichinhonga utimoti mwana ari pabhodhini mwana ari kutofanidzara kwaari ikoko.
Nokuti vamwe vane vana vari kumabhoarding vanga vari kunzi vaise top up kwenyu kwakamira sei ikoko
kwedu top up takatogara tatowedzera takaendesa magroceries chaiwo tichitovhura takaingoendesa magroceries then yanga yagara iripo 1500 but kunonga svosve nemuromo
saka poitwa sei semaonero enyu dai maiwana mukana wokutaura neivo vatungamiri venyika maitii
Inini hangu kanda ingotiwo kanawo munhu aremerwa kazviri nani kungoswalowa pride ungotiwo ouchimuti vanhu vomhanya avo vakawanda
aiwa mashoko makukutu ameno kana muine mamwe yamuruda kupedzisa nawo
aiwa ndoda kungopedzisa ndichiti vanhu vemuzimbabwe ngatisade kuhadhinwa nenhamo tichida kujairira situation yakashata kana zvinhu zvakaipa ngatizvirambei
Pane organization iri kunzi National Consumer Rights Association vari pano pachirongwa vari kuti ivo munhu kuti ararame munyika ari kutoda mari inosvika 5,000 bond RTGS. Imi muri kurarama nemari yakaita sei pamwedzi?
Ini pamwedzi ndiri kuti neti mari yandinotambira inenge iri $800-$900 nenye ema taxi plus chakuto korumura spirit. Saka ndino kuti ndiri kurarama kanya about $500 mu 5000. Saka pari pachikafu chaipoka ndinotongotiwo makusinde kabiko ka porridge manheru ndopano tinongotsvagawo sadza topindawo marenti tsvagawo zvikafu zvibage. Zvichitiiiva kutotizeza.
Muri kuti vamunogara navo vaakutozeza.
Vakutozeza nekuti tinozopindawo muvillage tichibva home muzvimabasawo zvedu izvozvo zvinemari dzakadaiso.
Ko pane zvimwe here zvimabhinda kwamuri kuita? Nekuti vamwe nezuro vaitaura ivo kuti vaakushandisa tsaona nezvimwe zvakadaro, nekutaura kwamaita kuti kutoenda uchinokumbira, vamwe vakati vaakuita butter trade. Kwakamira sei kumaund darwenu?
Kuno kunyaya iripo ndonyaya iri kutongochema chemawo kana wasvika. Nenyaya yekuti ukada kuchema bhinda ukoka izvimwe zvinenge zvekutengesa, paunoda kuenda kunoiodha maprices anenge atokwira. Saka maritsi acho anobva atokwira, sei papa ndanchida kutochinja ndiite maranzi ndoari kutotenga zvinhu zvandiri kuda. Ndanchinji kana iri ikokeshi it's 110 ndinoenda ne100 rand.
Aiwa mashoko makuu kuti muve neweekend yakanaka kumaund darwenu.
Nenyuwo tinotenda.
Bye-bye. Chris, before you take your caller, this caller here is just saying he's in Mount Darwin and he's really failing to cope. He says he's actually a civil servant, and he says sometimes he has to beg for Milimil to make, meals for his family. But he's saying that, you know, people in Zimbabwe should not get used to living like this. So that's what he was just sharing.
Okay. Silombo nisi nyate tungwe nisa wamgela uhlelo nyate. Ye, ungapi kwamhla?
Mina ngisekwanda baba.
Usekwanda emajawundeni.
Emajawundeni.
Ye, ungasipho mumo wakho nangapho njani?
Napa kunzima kakhulu. Ngathi kulodubo wanele lola manzi. Amanzi sibili abantu bahamba ama-20 kilometers nge-bucket. Ngezama ukuthi zathola amanzi okunatha. Inkomo ziyachuba. Imidala ibhahile emakhaya lapho abantu sebesidla kanye ngelapho. Into esiyibona lapha singathi laba abantu abasembusweni labo. Ukhanya ngani pha abana lusiziyo labantu ababakhokhelayo.
Ngani usitsho njalo?
Singakhangela khathesi ukuthi umnangagwa atengene esikhundleni lapha wasela ukuthi yena uzaba ngupresident olalelayo. Right, imajority yezimbabwe yakhuluma ukuthi hhayi ibhondi kele asilifuni. Kanti ngono kusetshenziswe i-foreign currency, but baphulela uluthi endlebeni. So kwenza ukuthi impilo ibe nzima kakhulu kwezakhamuzi, because khathesi ningakhangela abantu abangaphandle kwelizwe abayibo abanceda imuli ezisezimbabwe ngabantu ababisa uncedo lwe-foreign currency. Kethi umuntu ese-South Africa uthumezela amarandi. And then ama-commodities wonke esiwasebenzisayo eZimbabwe avela outside the country. Government leyi ayila production, ayilani. Okwabo ikuspenda kuphela, omnangagwa begadayo emandiza mthina behamba. So yiludube esingathi sikhangelane lalo ukuthi asila hulumende total kuleli lizwe.
Hayi, siyathemba kuzolunga. Sibongile kakhulu mnumzana.
Ya, kulunga.
Mabela said that's Mbonisi Nyati there. He says the problems are even compounded by the lack of water. He says people have to travel 20 kilometers to get drinking water.
Yes, and we have another caller. Let's take them. Hello, caller.
Hello, Jody.
Makadi, and you took Toranan, we are Jemurukupi.
In
kutaura na Jamila ndiri kukwekwe makadi yeniko kusisa.
Aiwa tiri wadi kwakamira sei kukwekwe uko.
Ah tiki kuno kukwekwe tiri kurarama inyasha dzamwari. Ndicho chokwadi. Chava kutirwadza munyika ndechekuti chero ndikafungidzirawo ndafungawo kuti ndingobatsirawo handinawo pekutangira because zvaina zvakadhakwa zvekurehesa ndo zvinonzi zvakadhakwa.
Saka muri kurarama sei vaJamela ikoko, chimbotipai kuti zuva nezuva muri yakakura sei uyezve muri kurarama sei?
Muri yakakura vana vashanu. But kutongofarawo wakwanisa kungoti ukawafamba ukasangana naone kamaricho kangokupawo kuti ungokwanisawo kusvikawo nezvinongobatikawo kumba. Tava kuita zvekuputisirwa maputi kunoku vopima muzvipepa zvimwe zvavari kuti mazupu kuo nekuda kwokuti kageji kachona kanenge kakati kurei like. Kanenge kasitorinakana nesauti kamaputi kako nekudawo kwokugadzirwa kwacho. Saka unotingoti ukakwanisawo kuendawo neikako at least mwana akatambirawo kuti wotongoti at least zviri nani, but hazvechokwadi ndezvekuti handizivi tave mumwaka wokuti tauda kurima but hapana kana nembeu inotengeka apa, hapana kana mafertilizer kana kuti chindoshaya kuti takananga kupi. Apa tiri kungotenderera sembudzi yakasungirirwa pamuti but kwatakananga chaiko chaiko hatina direction.
Mataura imi panyaya yamataura kuti pane tumazupko. Saka vana vandoo zvavari kudya here kana kuti zvii zvimwe zvamuri kuita futi kuti muri rarama?
Sisi ndiri kuendawo kukabasawo kandinoita. But kabasa kandinoita aka kari kuratidzawo kuremerwawo zvechokwadi endewo ndiri kushaya kuti ndingataurira aniwo kuti ndiudze kuti zviri kurema because so far pari nhasi ndezvekuti vanyepedzera kuita kakuwirirana kekuti at least US dollar is 1:15 but ivowo kakuedza kundiretirawo dhora rangu iroro vari kurireta as 1:3 u bondi. Saka unonyatsokuona kuti pandichaedza kuti ndikwanise inini kumeka at least $10 bondi yangu inini equivalent to USA zvakasiyana by far.
Aiwa tinotenda, muve nezuva rakanaka kwamuri ikoko. Chris.
Yebo, silo mdolombo cingweni lapha, sakwamukela ukuhlela.
Hayi, ngiyabonga baba.
Ungaphi komhla?
Mina ngisenkayi.
Usenkayi. Akusipho enkayi ukuthi kunjani khona ngapho, liphila njani lezi nsuku?
Kunzima baba, komile sibi, hey. Lobunzima sibi, ukuthi uhulumende ngabe uyangenela sibi, bakhulumisane lomfana lo ngenxa yezinto zingasilungile. Yahlanganisa amakhanda nje bakhulumisane kulungisiswe ngoba kunzima sibi. Itiya shayazwe ngoba ishukela selidula okumangalisayo.
Isingwa sona liyasithola.
Isingwa vele sesakhokhwa ngaso. Ndiwasethi $15 uyayithatha ngazo imali yenkili ekhaya ngapha sisebenza silamsebenza.
Hayi, siyathemba enkosini ukuthi kuzolunga. Sibongile kakhulu mdolombo.
Hayi, siyabonga.
Okay.
Let's take another caller. Hello, caller.
Hello.
Hey, Truktora nani uyezve muri kupi?
Ndiri muno muHarare. Kuno zviri kudhura zvino. Chingwa icho chitori $16. Hachitengeki, hatichatombochiziva isu.
Manga mwamboenda ndekupi kwachiri kuita 16?
Mashops.
Saka muri kurarama sei zuva nezuva?
Zvino zviri kuno zvakaoma, ukaita zvokunzwa munhu asingazvioneri zvinonetsa. Taitosuwa kuti dai kuti tinana president vanogona kufamba vachienda muvanhu vachiona kuti vanhu vari kurarama sei. Zvino hazvisizvo, mapurezident acho anokuzoda kuti aonekwe afa manje, paanenge asirawo nzvanhu chiyai mumuoni. Asi kana achiri kurarama hatibvumidzi kumuona.
Saka imi dai maiwana mukana wokutaura navo ivo vamunangagwa vachiri vapenyu maitii? Imimi murienye akakura sei uyezve muri kudyawo zvipi pana baba vauya pana pavachiti kukwekwe kwavari ikoko kuri kutoitwa zvekuputisa maputi votiwo voiswa mumapaketi mashoma madiki madiki vachizopawo vana kwenyu kwakamira sei
panapa takungudya one meal a day guys we are family of six totongodya kamwe chete kumanheru ikoko
kupanyaya yechikafu ataura izvenyu
nekuti kuti tizvibhalanzise kana tatobhalanzisa unenge watongoti ukangowana mukana wakowana akashuga one imwe nguva mutongomwa tii akatsvuka kwete nomukaka makuseni mungomwa tii tsvuku iyo zvapera
Mungati munoda mari yakawanda sei kuti murarame nemhuri vhiki rega rega kana mwedzi wega wega
grocery handingatoda inini kuti ndirarame nemhuri at least 3,000 to 4,000 bond ndekuti tiwane kurarama pasina mari iyo tinoita chinyeperana nokuti 100 iri kutenga zvinhu zviviri kakana zvitatu saka zvibatsiri tikatenga 2 kg sefi handitika ne 2K ne 2K sugar ne 1 bar sipo 100 yapera zvapera. Tine satatenga hofu ipapo. Hofu watinozotenga tiri vanhu 6 handitika. Tete chida at least 15 kgs a week. Kuti tichizvitenga ka at least 50 kg maybe atova kuma 5 hatitoivhunzi. Nokuti hatikwanisi kuitenga.
Aiwa mashoko makuku kuti tinokutenda ichaizvo kunge manga muri pachirongwa chedu muve nezuva rakanaka.
Chatangu chema ndichi kuti vamboonawo kana president kunyange vanhu vavo chaivo chava mapurisa mukaona zvavanoita mudzimota chitoona kuti inzara ii vachiti vaakutopinda nepamahwindo nomumota makombi vechidhimanda $100 inzara kai asi havagoni kuzviona
aiwa tinokutendai muve nezuva rakanaka Chris, our last caller there is just saying that his wish is that the president takes a walk around town and speaks to ordinary people because he says maybe allegedly he's not getting what's happening on the ground because he says his family is only having one meal. They cannot afford to have three meals a day. So that's what he's facing.
Terrible. Babu Ncobe. Ye, uyabezwa bayakhuluma lapha abantu abalaleli bethu bayasitshela bona ukuthi hayi ukudla sebesidla kanye ngelanga. Akusitshele manje ukuthi nxa abantu sebephila njalo lapho libhodabhoda njengenhlanganiso libakhuthazana.
Sibakhuthaza ukuthi bakhumbule i-connection esingathi thina ukuhlangana kwepolitiki lezomnotho ukuthi uhulumeni ufanele ukuthi asukume alungise le ndaba ngokuba nguye oyedwa ongayilungisa ngeke ilungiswe ngabantu bezitalele ngekhaya kodwa abantu kumele bakhuthalele ukuthi njengoba umnumzana omunye besitsho ukuthi uhulumende bamfuqe ukuba enze izinto ngesingisi ngingathi mina there is no evidence of compassion. Evidence of empathy, no evidence of a plan, no evidence of a strategy on the part of government. In fact, there is no evidence of government at this point in time. So we need njengabantu ukuthi sifuqe kwenzeke ukuthi uhulumende abonakale. That's what we always emphasize ebantwini. Because if we allow ourselves to pull down our expectations, to accept the standard of living esikiyo, as poor as we are in the high cost of living esilayo, akula lapho esizaya khona, sizagcina samukela yonke into. People have to draw a red line somewhere in the sand to say, this far we have gone, we can't go any lower than this one. It is important. This is our Zimbabwe. This is our country. And collectively, we must ensure that it prospers. It has justice. It is properly governed. That is what it is.
Thank you so much, Mr. Ncube. Please do stay on the line.
Hello, caller.
Ndiripo.
Hey, Taura 18, we're Taura Nanuye, Jemur Kupi.
Mutawa Nakareji, Ndiripo Shivu.
Taura yenyu mukoma akareji kuchivhu uko kwakamira sei
chiri kuitika njekuti tinoita zvekungoita mari choricho izvi mumapurazi umu
Saka
kutuudze munhu kuti haisvitso kuti iwedzero mari ndichana kuti chikwanise kubalansisa anenge achitongochema chema zvinhu zvinambomira mushi kumuto dai wawedzera mari kana kuti isoti maresheni tiri nani anenge achitongochema chema. Saka unongochema kuti kutuite ngokumumanikidza zvinotozonetsa nekuti iyere ngakatiomerwawo.
Saka muri kupiwa mari dzakaita sei uyezve mune muchida mari yakaita sei?
Ya mari dzachona muna munhu unongoshandira kana $10 pazuva. Anwana kuswera dhodhi yoshandira $10 pazuva mafarms anorimwa fodya. Anwana saka $10 haikwani kana kutenga kana mabiscuits emwana chero. Saka upenyu hwakatooma kuno kuZimbabwe zvekutoti hamheno kuti tinopona here.
Aiwa tinokutendai mukoma Courage ekuchivhu ikoko muve neweekend yakanaka.
Maita basi.
Bye-bye, Chris.
Yes, sir, marvelous. Silombongeni Sithole, mbongeni sakwamukela kuhlelo.
Yebo, yebo, baba, yebo, baba, siyaphila.
Ye, ungaphi kwamhlaba?
Mlasegoli.
Osegoli.
Yebo.
Ye, akusiphi imbono yakho?
Imbono yakhona lapha vele ukuthi inkinga mina engiyibona laphana eZimbabwe ezinye izinto siyakhala sizenze. Sizenzele bekulamavoti last year. Abantu bonke babethembele ukuthi iZanu-PF izoyenza izinto. Kodwa iZanu-PF yangena ngo-1980. Umlanga wakho wakhona yena lowo ekhona enguye naye wayengu-minister ngo-1980 esebenza nomgabe. Abantu beZimbabwe mina angazi ukuthi yini ababeyivotelela iZANU-PF bevele beyazi bona. Sikhala nje sizoya thina thinabantu ngoba amavoti ayebekiwe abantu bakufanele bengavoteli iZANU-PF. iZANU-PF ine-3 majority ephalamende. Noma ngathi iyakhulumisana le-MDC ilakho kuyala izinto ziqhubeke zinje ngoba abantu bazikhethela iZANU. Nasaye ubona yona i-SADC isehluleka ukuthi ingenele indawo ngeZimbabwe. I-African Union yehluleka ukungenela indawo ngeZimbabwe ngoba abantu beZimbabwe bazikhethela bona ukuthi bafuna ukukhokhelwa libandla leZANU-PF. Noma iyehluleka noma injani. Isinkwa sizoqhubeka sikhwela sirayithi savotela iZANU ivele isehluleka. Impuphu izaqhubeka ikhwela iZANU ngoba iZANU vele sayivotela sisazi ukuthi vele iyehluleka. Mina makunze ngikubona kurayithi ngoba abantu beZimbabwe bayayazi iZANU-PF vele ukuthi yona iphethwayo iyahluleka. So angikuboni mina kuyinto embi ngoba amavoti ayebekiwe last year. Abantu beZimbabwe kufanele bona bazikhiphele bona umuntu abamfunayo bayisiphi iZANU-PF. So bona basikhethele upresident uMnangagwa. UMnangagwa waqhubeka esebenza enjalo i-opposition iqhubeke nayo incindezela kakhulu isebenzisa amandlayo wokuthi uMnangagwa akayenzi ukhetho oluqondileyo. UMnangagwa uqhubeka cha abantu abaphikisayo. So mna ngiyayisekela kakhulu into eyenziwa iZANU-PF ukusebenza kwayo okwakhethwa yibo abantu beZimbabwe abathi bona bafuna ukukhetha uPresident Mnangagwa, bafuna ukusebenzela iZANU-PF. So iZANU-PF singakhali yahlile kakudala. Ngiyabonga kulokho baba.
Hayi, sibongile kakhulu Sithole.
Yebo.
Marvelous, that's Mbongeni Sithole. There he says people shouldn't be crying now because that's what they voted for.
Harsh words there, but let's take our next caller. Hello, caller.
Hello.
Hey, tukutaura nani uyezve muri kupi?
Victoria Falls.
But taurisa mbichana, mati muri ku Victoria Falls. Muti edzere mbichana, taurai tinzwe kuti kwakamira sei.
Ati?
Taura yenyu.
Tanya ya.
Mitengo yezvinhu
ya kuno kutora posa ai zvizviri kwira zvei. Hazvina kumira zvakanaka.
Tipeiwo kuti chingwa chiri kuita mari
kuno $15.
Iyo mari yacho iri kuwanikwa here ikoko?
Mari iri kuwanika zvishoma.
Saka muri kurarama sei semuri?
Semuri ai nomboshanda imateja iya asini ndoshanda nemuri yangu ndoshanda kesi.
Asi yakuluma isiNdebele.
Yeah.
Yeah, but Chris.
Yeah, unjani umumo khona apho ba?
Hamu ngapha kungcono nje kono konje. Eh ayi akura plan.
Manje ubona ungani nqa usiyavota sithi kuvotwe kuvuke kuvotwa kusasa. Ungavotela abakhona yini kumbongadinga abanye?
Ah, kokuvota lokuthi ukuthi ungavota nje. Kuzikethela nje awusekho kwi-private mina.
Yeah, hayi ulungi. Sibongile.
Yeah. I was being honest, Chris. Despite things being hard, he still has a right to keep his votes private, you know.
Yeah. So, Ncube, are you still there?
Yes, I am.
Yes, Mr. Ncube, in January this year, the price of petrol went to about $7 or $8, if I'm not mistaken, and people went out on the streets and demonstrated. Today, it's more than $15, but people are quiet. What could be the reason?
Well, there are a number of factors. It actually went to $3.40 or thereabout from a dollar something when the president announced a raise in terms of, exactly, in January this year. I think it's a combination of a number of factors. We have stayed in this mud for a long time, so much so that a number of people, a lot of people, are getting used to this level of corruption, this level of economic malaise. The second thing is the level of political crackdown, security crackdown, if one may say that. There is no space for people to exercise their rights to protest, to assemble, to freely speak, to associate, and all those things. Despite the fact that those rights are guaranteed in the Constitution, they are denied either by pieces of legislation or by practice on the ground. But also, most important, I think there hasn't been any leadership. It's very unfortunate, any leadership to appropriately organize people to give them the level of confidence that they can really stand up within their rights, within the Constitution, and challenge what is wrong with the economy and the politics and win at the end of the day. So it's a number of things. The playing field itself does not allow people to be free to exercise their rights. The level of oppression, and also the absence of leadership just to organize people to challenge the system.
Thank you so much. Please do stay on the line. Salom Lale Lumatuna, Goblawayo, Saguamgela Clair.
Linjan Baba Kand.
I say appeal, Linjan Lane.
I say appeal.
Yeah, Winjan Gontu.
Ah, no one's
mother. I will unto too.
Hey,
I was telling Bono Kong out of a little linting alone.
Eh? Also, put up on me and you go now, Baba Khan. Couldn't you zin be with a pavantabang as Nandi Lily? Could they feel a little? The market. Hang it.
Yeah.
There's no internet is equitable. Singazonda abantu bama business sithi no bakhwezelana indlela. Uhlupho phela abantu abangakunanzeleli umuntu webusiness ushiyene lohulumende onguyo njani kothi nxa ingela imali uyakhweza ama taxes. So wena ole business ungehlisa into zakho inga broke business uzakwenza kusasa. Angithi la ule imali labantu abafuna ukuphila. So into yiyo ekhathele abantu abafana ukuthi bayikhangile. Ngabe ubaba wathiya ubaba omgabe noma abantu babemzonda angithi wayekhangela ukuthi abantu njengoba bedubeka mina ngingukhulumende ngingabanjani ngingabaprotect. Then abantu bazavukela uhulumende njalo lokho kwakukuthi kathi ngoJanuwari abantu benzani. bangene streeting abangenanga ngokuthi babethengisela ukhulumeni ukuthi ayilokho kwenzala kulunganga kodwa abakutholayo kuyini anti bachawa abantu babulawa. So umehluko ukhona phana abantu asikukhangele njengakhona lokho okukhulunywa ngubaba uNcube la. Ngiyamthanda ubaba uNcube because ukhuluma iqiniso ukuthi nabantu bakunanzelela ukuthi impilo ngohulumende. Ohulumende lo wethu nxa esithi yena akakontroli ma-prices uyaze sijoni. Angithi uyabe efuna ukubulala abantu.
Hayi kuyezwakala.
So uhlupho likuhulumende. As long evuma ukuthi ifuwe likhwele every week la magesi ngikutshele khona apha esikhona amagesi kade siwathenga nge-$10 eyi-100 kuthi akilohertz ngiwathenge izolo awe-$10 ase-12 kilohertz right akunjela ukuthi nxayaba i-$10 ngenyanga sofanele uthenge $200 amagesi bathila njani abantu.
Hayi kuyezwakala, siyabonga kakhulu ngombono wakho.
Okay.
Aiwa Chris, nasi pano pari kupisa sekutaura kwaita mwekola, I think ndeyo kubindura, but tina mkoma Praise vari panhare. Hello Praise.
Tinofara mazandizve.
Aiwa tiri wadi makadi iko kwa mri ikoko.
Hai kutiri nani, tinongotatarika nayo Zimbabwe.
Ehe, muri kupi sisi Praise?
Ndiri kuHarare, kunonzi Guruwa.
Ehe, taurai tinzwo, kwakamira sei nyanya panyaya iyo yemapraise nezvimwe?
Kuno kwakatooma nokuti vanhu vachona zvavanoita vanongoti dhizeri rakanzi rakwira, zvinhu zvakona zvese zvobva zvatongokwira. Kana zvikanzi US rapakati vanobva vatongokwidza, asi US rakanzi radonha havambodzikisi. Saka life yacho iri kutorwadza.
Saka muri kurarama sei, mhuri yakakura sei?
Inini ndine mhuri zvangu, tiri mhuri 4. Murume wangu ipapa akatozotonogara kubasa kwake, ninye yekuda kwekombi transport aikwira makombi 2. Saka inini kwandiri kunokurwa kustend kwangu, saka inini ndikutongogara nemwana, iye ari kugarawo kwake. Saka pachikafu apo iye ndiye anotozvilimita, inini nemwana wangu titoriwo kungotamburira, ndozvave ndotongobika kawani. Iye ndakangomuzodzimbiwa kana nemaputi kuchikoro akaenda. Ndotozodyona yadzoka masikati kana raisi kana ichiyo chiripo kana chimunyawo ndizvozvo.
Aiwa, saka dai maiwana mukana wekutaura nevatungamiri wenyika maitii musati maenda zvino?
Dai ndaiwana mukana ndendogoti ngavatinzirotsitsi, ngavaite kuti nyika ifambe zvakanaka. Mutungamiri wedu hetinomuda ndiyakasirudzo ndiyaripo, saka zvotizoti nokuti iye ndiyari kutonga, saka ngangoonawo kuti mhuri yake iraramewo mune zvakanaka.
Aiwa, mashoko makukutu, tinokutendai chaizvo. Muve neweekend yakanaka kuruoko.
Nemiwo ndinotenda.
Baba iri gai titore mumwe kola wedu. Halo kola.
Halo.
Ehe, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Halo.
Taurai henyu, tiri kutaura nani, muri kupi?
Itai ndipavhurume uku kuchiredzi.
Aiwa, taurai tinzwe kuchiredzi kweshuga uku.
Kweshuga chaiko chaiko, asi isusu vari dzeshuga tichatombokwanisa kana kuidya izvozvo.
Saka kwakamira sei, mapraise akamira sei?
Mapraise zvisamaferasi haana kumira zvakanaka. Chingwa tiri kutitenga $18 iwo iri kudhura, makombi kukwira tichienda kubasa every day $4. Saka zvacho zvichatobhalansa pamasalari haana kana kutombowedzera marendi. Vamwe vekubasa kwangu vanga vaitochema-chema kuti marendi ari tonzi ma100 rand parendi. Apa tikada kuti tarise rendi ye100 rand yacho nepanozopera mwedzi hamene utoita kutaura nemari.
Sadai maiwana mukana wekutaura nemutungamiri wenyika maitii?
Inangu mutungamiri wenyika naivo mudzwa tiyapei nazvo akundikana. Mucherechedzo unonyatsoradza kuti mukuru wenyika akundikana, haana kana kulu. Izvi zviro ndizvoro akabva kundofiya 1 million kufrance. Munomu hatina kana siwewu achiisa magetri. Izvi zvimhura pachibhorani, ndakatotarisana nechibhorani chepavhurume uku izvezvi. Naini pano neuku vana vachati vachambunyikidzwa nezvidhakwa, pane mabhawa, pane mbavha, vana vechisikana vachera mvura ipapo. Saka sesidi yevanhu nekuda kwemunhu wanhu hazvichafambi zvakanaka manje.
Aiwa, tinokutendai muve neweekend yakanaka.
Aurait sisamaselasi.
Bye bye. Chris, we... We had two callers there, unfortunately, because, you know, it's very hot today. We have more callers waiting to come on the line. But they're basically echoing the same sentiment, saying, you know, they would like the president to at least have empathy and think about what the ordinary person is facing. The last caller is actually from Chiredzi. He says he's from the sugar state, but there is no sugar in his household. He says he cannot afford to even buy sugar. And then the other lady was saying that she has had to live separately with her husband because her husband was taking two combis to go to work. So he's living at his workplace and she stays in Rua with her one-year-old child, she said, and, you know, other older children. But she's just saying it's tearing families apart.
That's sad. Mr. Ncube, are you there?
Yes, I am.
Yeah, baba Ncube uyabizwa bayakhuluma abantu lapha bangani bona nxa sikhangele ikakhulu imbono yabo abakuhlanganisi ukuthi intengo le ekhwelayo ihambelana lezombusazwe ubona ngani ngesikhathi sokhetho baza kukhangela yini khona
yikho kuhluphayo khona lokho ukuthi inxa ngabe izinto zidula ukuthi inxa sekuvotwa abantu bangahlanganisa ukudila kwezinto levoti bakukhangele kuhlukanisile kuthelo kuyana ngokunye namhlanje sila kanti ke yonke indawo emhlabeni i-economy yabo ezomnotho zabo ziya ngohulumende okhona yikho kufakwa uhulumende i-economy yeBotswana iyasebenza leSouth Africa iyasebenza ngokuba uhulumende wakho niyasebenza eMelika iyasebenza ngokuba uhulumende iyasebenza eJapan iyasebenza ngokuba uhulumende iyasebenza ungabona lapho kulanjwa khona okufe khona nguhulumende nxa ungavusanga ipolitiki yethu yama ngezinyawo yananzelela abantu yanakekela abantu yahluphekela abantu yabakhulisa abantu akulanto ongayilungisa into eluhlupho kathezi njengoba abantu bekhuluma becela ukuthi ngabe upresident uyabhoda akabone bakhalela uzwelo nje ukuthi uhulumende abe lozwelo anakekele abantu izinto ziyakhwela usuku ngosuku bazidulele ngabe sithi bayakhuluma bakhuluma inganekwane zokuthi kuzalunga nini ngokuba bathe befika bafica kunganje bafica isinkwa siyi 90 cents namhlanje siyi $16 bafica ithukela liyi $2 senamhlanje liyi $50 or $40 khona izinto ziyakhwela ziphuma endleleni lokho bethembisa bengalungisi ibhondi nothi leli kalisebenzi ubugebengu busela bugcwele elizweni kudingeka uhulumende alungise lezo zinto akulandlela yokuthi zilungiswe zingalungiswanga nguhulumende kumele alungise izinto nxa ibhondi lingasebenza lethi US dollar kumba lethi randi kuke kuma ama-prizes ayekele ukuphuma endleleni njengalokho akwenzayo.
Yes, but Mr. Ncube, we have seen that people, especially the voters, still have faith in this government despite all these shortcomings as seen in the recent by-elections. What do you make of that?
Well, aside from the allegations of rigging, it's really a tragedy. There is a lot of whether one will call it civic unawareness or political illiteracy on the part of Zimbabweans, to the extent that we fail to connect the economic decline, the joblessness, the unemployment, the poverty, the inflation that is ever-rising, the ever-rising cost of living, to the political governance system that is existing in a particular country, in this case in Zimbabwe. But I want to emphasize time and again that there is a direct connection. That's why you are given an opportunity as citizens who are above 18 to choose whether you want to continue with the economics as it is, with the inflation as it is, with the ever-rising cost of living as it is, by voting for the existing system or at least trying somebody else. That is what is happening throughout the world. And that is why that opportunity is guaranteed to every Zimbabwean citizen to say, just take stock of what has been happening over the past 5 years. Do you want to continue with this government or you want to take a chance with somebody else? We see sometimes people, there is an allegation that there is a lot of leaking out there, but I don't think that those that are deadly governing the country like this are getting a zero. There are still people who vote for something that is not working. That is a level of illiteracy on our part as Zimbabweans, political illiteracy, that is very unfortunate. because it is not our own functional illiteracy, literacy. The 97-99% of our literacy rate is not translated into political literacy, into civic literacy, into electoral literacy, so that we are able to connect the dots and put the right system in place.
Okay, thank you so much, Mr. Ncube.
Regai tore kola wedu wakupedzisira tikuda kutenda sisi Tabitha Manyoni vanyorera pano na sisi NG Mutetswa vanyorera vangoda kuti fone tichafona munguva inotevera kola makadi tirikutaura nemi muri kupi
tripo makadi uri tikufona ndirukukwekwe
ehe tikutaura nani
vampofu
taura itinzwe vampofu
sisi kune zvinhu zvakaoma
zvii zvamuri kutarisana nazvo
maprize ezvinhu haachabatika mari yacho zviro kuti uiwane maprize ari kuchajiwa muhutatu pane prize yecash iri bond yeeco cash neeswipe saka kuti uwane mari yacho yekutenga ipapo pakatoma cash yacho haibatiki kumabhengi hakuna maprize ari kukwira daily every monday iwe uchikwira nemaprize otokwirawo
chingwa chiri kuita imari ikoko
nhasi ndachiona matm changa chichiita $15.60 nofure kwalobos
saka muri kukwanisa here kuti murarame imi nemhuri pamari yamuri kuwana uyezve munei muchida mari yakawanda sei kuti munyatsorarama zvakanaka
kurarama nemhuri hatisi kutokwanisa nekuti mari yatotitora ungatokwanisa kurarama zviri nani kuda ukawana 10,000 bond kuda pamwe zvingatombinge zviri nani
Aiwa mashoko makuku kuti tinokutenda hanzvadzi muve nezuva rakanaka.
Aiwa ndinokutenda asingachida kungotaura chinhu chimwe chete kuti dai president vanga vachikwanisa vambotarisa kuti zvii zviri kuitika. Zvakare ndinokuda kungoyeuchidza vanhu kuti kana muchinzwisisa bhora makaona timu yedynamos yarenegeta player kuti haichakwanisa kutambira dynamos nekuti wakura kana kuti ane zvaari kutadza kuita aakugara pabhengi asi same player iyoyo yotora bhegi yobereka yoenda kumanchester united kubritain kuti ndaakunotambira manchester munofunga here kuti achanosvika akagohwesa maschools kumanchester manchester ikahwina yakatora league
Aiwa ndima vamavharisa mukoma tinokutenda ichaizvo Chris we're hearing there some you know analogy from our last caller he's out there I think he said he's in Kwekwe if I'm not wrong but he's saying that maybe you know people need to relook at the situation on the ground right now but he was given an example of a Dynamos player being relegated and then joining Manchester do you think he will score
Wow, that's a tough question. Yeah, Mr. Ncube, we are coming to the end of the show. Your last word as far as these price hikes are concerned.
We need to fix the politics. It's politics, politics, politics. This is the cause of the economic problems that we have. They need to talk to each other, reach out, ensure that all stakeholders come around a specific table of negotiations. We must bring the business on board, labor on board, the politicians across the political divide, opposition, ruling, and so forth, as Zimbabweans, and find a solution, a lasting solution. This is unsustainable. This is unacceptable. It has to stop.
Thank you so much. For having us here on our show tonight, you were so good. You gave us all you have. You know, I know I've spoken to you before on these issues, economic issues. You always come out right. Thank you so much, Mr. Effie Dlela Ncube.
Thank you very much.
Thank you. That was Mr. Effie Dlela Ncube. He is the coordinator of the National Consumer Rights Association, and we would like to thank all our callers who managed to get through. And for those who didn't, please try again next time. My name is Chris Gande. Let's meet again next time. Same station, same frequencies.
I'm Marvelous Mhlanganya here, but I'd also like to read a message from Tapiwa Manokore, who's saying, please, Tete, mbondi pay a chance. Kupinda pachirongwa. Sorry, time is not on our side. Unfortunately, we have no extra time. Bye-bye. Have a nice weekend.